Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 9 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varayiridzi vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asisina simba. Kanzuro yeguta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta icho chichaona musi wechishanu chekupedzisera mwedzi woga woga chichisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Gavhuna webhanga guru renyika vobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi zvekuti mari iri kushandiswa yemareal time gross settlement kana kuti RTGS haina chinoitsigira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe varayiridzi varatidzira muHarare nhasi vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo vai kunonga svosve nemuromo kuburikidza nekusamira zvakanaka kwehupfumi hwenyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzisi vari pasi pesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemari yavari kutambiriswa nehurumende vachiti mari dzavo dzemihoro dzakafanana nemitero yembwa. Mumwe wevanga vachiratidzira ava amai Mikirita Mudangwe vati vadzidzisi vave vanhu vave kushoreka zvasiyana nemakare kare pavairemekedzwa sezvo vachiti upenyu hwavave kurarama hwave kuita kunge hwevanhu vasingashande.
Magetsi ari kuda 100 US kuti ndijuse magetsi. Mvura 60 ndatova mu160. Mamedical bills angu iko zvino sena mudiabetic ndine chirwere cheBP. They are demanding 56 US. Already my salary has been eroded.
Amai Mudangwe vati sevadzidzisi havachadzidzisa nemwoyo wese sezvo vari kutambira mari isingakwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Kuti ndichisa effort yangu kudzidzisa mwana handikwanisi nekuti ndakumhanyira kumba kunopfuya huku ndakunohodha madomatisi kureva kuti upenyu hwandiri kurarama huri kurwadza zvisingatomboiti. Mari yangu ndikaitambira nhasi inopera yose.
Zvataurwa namai Mudangwe zvatsinirwa namai Poshi Akaja avo vanhu vemumwewo varatidziri varatidzira ava.
Mari yacho has been eroded. Tangosara tane mapepa hatisiri kukwanisa kushandisa. Number 2 ukaenda kupremier uchida unorapwa warwara. Senini ndatova ne7 years ndisina kumboshandisa kadhi repremier. But musi wandaendako ndichida kunoitwa scan nezvandaida kuitwa ipapo, I had to pay imwe mari pamusoro zvichinzi pane shortfall. Ndoshaya kuti saka makore esaya I have been subscribing and not even benefiting from PISMAS. But one time yandaenda after 7 years ndonzi hauna chauri kukwanisa kubenefita.
Munyori mukuru muPTUZ vaRaymond Majongwe vati varayiridza havasi kufarawo nemari yemutero wezvikamu zviviri kubva muzana uri kubatwa padhora rega rega kubva pamadhora 10 zvichikwira wakaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncuve masvondo mashoma adarika vachiti mutero uyu uri kuita kuti vadzidzisi vabva vaita nhamo inenge yefodya yechikwepa yekuti uku yakarumwa uku inotsva. Mushure mekusiya magwaro avo enyunyuto kuPismas, bazi rezvemari pamwe nebazi rinoona nezvevashandi vamajongwe vati vachatora matano akaomarara kudzamara hurumende yavapanzeve vatiwo vamwe vadzidzisi vatadza kunoratidzira nhasi sezvo hurumende ichinzi yanga yadaidzira misangano muzvikoro zvakawanda panguva yavanga vachifanira kutanga kuratidzira.
Zvakawanda zvatogona kuita, togona kuita mastay away, tiri kumabasi yake, togona kuita magosu, togona kuti nepamusoro, the most important aspect ndeyekuti we expect, like ED has said, this is a listening government, we expect him to listen. You can't tell us that you are listening government and then you don't listen.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rePismas vanxuve pamwe namaiseka inzenza vanova gurukota rezvevashandi pamusoro pezvinyuto zvevashandi izvi zvichakadai vadzidzisi vekumaruwa vari pasipesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ vapinda muzuva rechipiri nhasi vachiramwa mabasa vachitiwo vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Mutungamiri weARTUZ vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzora tsvimbo kudzamara hurumende yateerera nhona dzavo.
Chatiri kunyanyofarira ndechekubatana kwevashandi vasingamirire kutungamirirwa nevakuru vane matumbu kana vane motikari hombe, asi vachibatana pachezvavo vachiexercise constitutional right yavo yekustrike when vachiona kuti vakanganisirwa naemployer wavo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, asi vaMavhima vakaudza vakuru vezvikoro kumusangano wakaitirwa kuVictoria Falls masvondo matatu adarika kuti homwe hurumende yakaboka zvekuti hurumende haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari pari zvino kudzamara upfumi hwenyika hwatisimukirei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kanzure guta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta, icho chichaona musi wechishanu wekupedzisira mwedzi wega wega uchisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuru yatora danho iri kuitira kupa mukana kuvagari vese pamwe nevemabhizimusi kuti vaitewo bandiko ravo mukudzosera guta reHarare pambiri yaro yekare yekuve guta rinobwinya kana kuti Sunshine City. VaChideme vanoti kuburikidza nechirongwa ichi, vagari pamwe nevashandi mumakambani akasiyana-siyana vachange vachitarisirwa kubata mitsvairo pazuva iri vachichenesa misha yavo pamwe nenzvimbo dzavanoshandira, vachitiwo kanzuri yavo ichaonawo kuti yatakura marara ose anenge aunganidzwa nevanhu munzvimbo dzavo. Guta reKigali kuRwanda rine mukurumbira wekuve guta rakachenesesa muAfrica kuburikidza nechirongwa chakaparurwa nenyika iyi muna 2009 chinonzi Umuganga, icho chinomanikidza zvizvarwa zvenyika iyi kusanganisira mutungamiri wenyika nemakurukota ake kuchenesa nzvimbo dzavagere musi wemugovera wekupedzisira mumwedzi woga woga. Ngatinzwe hurukuru yataita navaChideme pamusoro penyaya iyi.
Taparura chirongwa ichi netasuro yekuti tichange tichidzika zuva rechishanu chekupera kwemwedzi wega wega sezuva ratichange tichichenesa guta, tichikurudzira munhu wese ari muguta kuti abude nemutsvairo wake nebhini rake, titsvaire guta tinonge marara, guta redu rigare rakachena. Ndo zvatinaro nderekuti tiite yatinoti pachirungu zero tolerance to litter. Hatisi kuda kuti Harare inge ine marara, tinoda kuti Harare inge yakachena. Kachi tachenesa Harare, vana muzvina bhizimusi voyawo vachigadzira mabuilding avo, vane dzimba vachigadzirawo dzimba dzavo, pendwa vachisawo maruva vachigadzirisa. Ndo zvatida kuti tiite izvi kuti tisarambe tingoyemura maguta evamwe, tisarambe tingoyemura nyika dzevamwe, asi tange kuyemura redu guta reHarare.
Munenge muchiita izvi munzvimbo dzipi dzeHarare vaChideme?
Kuparura chirongwa chiri kuparurirwa patown house musi wemuvhuro, asi chirongwa ichi chinenge chichitekeshera neguta rese, tichiti kwese kunogara vanhu, kwese munhu wese, tichiti tikati nhasi ngatibude munhu wese, tobuda guta rese kuenda kunochenesa guta redu.
Vanhu vanenge vari kumabasa nezvimwe zvavanenge vachiita zvavanofungawo zviri pamberi muupenyu hwavo, munozokwanisa sei kunge muchikonvinza vanhu ivavo kana kuvakomberedza kuti vanga vachizopinda muchirongwa ichi?
Tarisiro yedu ndeyekuti vemakambani vanoshandirwa vehurumende vese, munhu wese achaona kukosha kwezuva iri, nokuti nzvimbo dzese dzinoshandirwa dzinofanira kugara dzakashambidzika. Guta rikashambidzika rinounza bhizimisi rakawanda. Saka totaza kuti munhu wese kutasiraivhen kubva kuhurumende, vanhu vese vachati kana kanzuru yaisa zuva iri kuti ringe iro rekuchenesa guta muHarare, ngatibudei tose tinoona kuti hurumende ine ministry yeenvironment. Saka tarisiro yedu ndiye kuti hurumende inotokoshesawo kuchena kwenharaunda.
Mune vemamwe makambani here nemamwe mapazi ehurumende vamuri kubatana nawo muchirongwa ichi?
Tinavo vakawanda zvisvondo vemakambani vane vachibatsira tishanda tese tichipanana pfungwa. Asi tikutarisa kuti kana tinge taparura chirongwa ichi vachabva vakotomoka vakawanda vachiuya kuti tibatsirane tichenedze guta redu.
Vagari vakawanda vatinotaura navo vachidema vanochema kuti hongu tinogona kunge tichitsvaira marara munzvimbo dzedu tichiunganidza asi marara aya haasi kuzotakurwa nekanzuro. Zvii zvamuri kuitawo?
Tikutarisa kuti kana chirongwa ichi tinge chaparurwa tane mashandiro matsva seguta nevagari nana muzvina bhizimusi tichange tichiendesa basa kumberi pasina nyunyuto. Vanhu vese vaakuziva kuti basa yekuchenesa guta ibasa remunhu wese.
Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, neZuro vakazobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda zvekuti mari iri kushandiswa yemareal time gross settlement kana kuti RTGS haina chinoitsigira. Mari iyi inoshandiswa mumakadhi emabhanga kunyanya. VaMangudya vanoti mari yemaRTGS iri kutenderera inosvika mabhiriyoni 10 emadhora. Mabhanga makuru anokweretisa mari akaita seInternational Monetary Fund, IMF, neWorld Bank agarawo achiyambira hurumende kuti idzikise mari yairi kushandisa. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutole Ncube vanoti vachaedza kudzikisa mari iri kushandiswa nehurumende. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti vanotsigira mashoko avaMangudya sezvo hurumende iriyo iri kukwereta mari yakawanda.
Dambudziko ratinesa muZimbabwe nderekuti hurumende yanga ichidya mari unga mantsungu. Zvakakonzera kuti hurumende yanga ichishandisa mari yakapfuura pane vanonga vatambira kubva kumataxes. Zvaizoitika zvekuti vaibva vaprinta matreasury bills anova macertificates ekutora mari mumabank. Saka zvakaita kuti chikwereto chehurumende chiri kukonzerwa nematreasury bills chisvike pa$7.6 billion. Right. Saka iyoyo mari iyoyo pache zvayaiga ndiyo yakakontributa kuti mari itanga kunetsa muZimbabwe kuburikidza kwechikwereto. Chimwe futi chiri matambudziko emari anetse inhau yekuti hatisi kukwanisa kutenga kutengesa zvakawanda zvinenge pachirungu maexports. Tiri kutengesa zvishomanana right for kubva 2008 kusvika pari zvino 2017 titasa mafigures etrade. Zimbabwe yakaita trade deficit inosvika $30 billion US dollars. Mare takabudisa kunze kwenyika yakaraudzira itakapinza $30 billion. Saka izvozvo zvakabva zvaita musika wemari uome kushaya kwemari mumarket. Saka pari zvino nawo mukatasa mumarket mamira aita mamarketing conditions eZimbabwe mari iripo yemaUS dollar yava shoma sesa nekuti zhinji yakapera kubuda teitenga matimati kubva kuSouth Africa tichitenga maserials aisvika $500 million pagore gore rega rega. Saka tichireva kuti pamakore 10 ayo takabudisa $5 billion yemaserials chete soya bean negorosi nyanya nichibage pakati pacho ipapo futi ipapo vaMangudya vari raiti vasapota.
Ko panyaya yekuti mabond notes hapana kwaari kuenda apa?
Mabhondi noti musangano imereji takatoita kuroorana kwakaitika apa. Mukadzi kana ashushwa nemurume unoti handina kwandine ndogarira vana vangu right. Saka zvinoreva chii kubhondi noti? Bhondi noti kuti ribude haribudi zvekuti hamucharidimi kuti mubudisa munofanira kuunza mari maUS dollars. Kana mabhondi noti akaprint kwaari $400 million panofanirwa kunga pane $400 million iri patable yekuti kana mavhara bhondi noti zuva racho iroro vanhu pavanouya kubhengi nebhondi noti munovapa US. Saka hazvina zvichabatsira zvebhondi takatojema imari yakapinda musiragi yakajema. Pamusoro pazvo futi chinofanira kuziva ndechekuti bhondi noti ka hatingapedzeri shungu navo bhondi noti. Ini ndakanga ndiri pamberi kuti bhondi noti hatiridi izvanje handina dambudziko nazvo akani be apologetic with that but taakutarisa economics now hatingachati matambudziko ese tinawo yebhondi noti. Tukutwa ya $400 million jakapunga wangoja. Tingati Zimbabwe ili wete over $20 billion ye upumu wenyika. Toti ya tamu zone $400 million, you see. Avisha guonika.
Nyanzu mnyadzo zo upumi, mzinafundo Gift Mugano, vashitora na Blessing Zulu Studio 7, variparunare maharare.
We'll be right back.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Migwagwa yemugini yaona kuratidzira nekusagadzikana zvichitevera kupfurwa nemasoja kwevarume vechidiki vaviri vanga vachiratidzira. Bambu rakanga rakateiwa mumotokari muMosul muIraq rakauraya vanhu vatatu nezuro usiku. Kurwiswa uku ndekwekutanga kubva padzingwa vanopfurikidza mwero kubva muguta iri gore rapera. Vamwe vagari vemuchipinge vanoti havasi kufara nemashandiro evanhu vavakasarudza kuti vavamirire muparamende nekanzuru, uye vanoti izvi zvapa chidzidzo kwavari chekuti vavhote zvino ungwaru musarudzo dzichatevera. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa neStudio 7 neMedia Center pachecheche Growth Point neChina. Vagari vakataura pamusangano vakati vanoona sekuti vatungamiriri vavakasarudza vana hanya nekugadzirisa matambudziko avo, uye havasati vambodzoka kwavari kuti vazonzwa kuti ndezvipi zvavanoda kuti zvigadziriswe sezvo sarudzo dzakapfuura kare. VaAmi Maunde vanoti dambudziko iri rakakonzerwa nekuti vakavhotera vanhu vasingagare munzvimbo iyi.
Ngatilekite munhu mugari mwana wemunzvimbo, so that kana takutaura ngezvema issues unonga akuziva kuti shuwa ichokwadi rodhi ndiri kuifamba.
VaMaunde vanotiwo chave kudiwa iko zvino mabasa ebudiriro zvisine nekuti munhu ndewebato ripi, uye nyaya dzevanhu dzinofanira kuzeiwa muparamende nemumakanzuru. Mashoko aya akatsigirwa navakuda kwashechororo avo vakati vamwe vatungamiri vakavhotera vane uori sezvo paine mashoko ekuti vanotambira choko muhomwe kumakambani anenge achida kuita mabasa ebudiriro munzvimbo iyi.
Takapedza maelection, chataakukumbirai development yendau yedu semandau, tibanise kubatana kuti tese kana tikabatana tione zvetinoda, tibvise uori uri muzvikoro.
Vawedzerai gwenzi vanotiwo chimwe chinoita kuti vanhu vakasarudzwa vatadze kuita basa ravo nemazvo inyaya yekuti havatozivi basa ravanofanirwa kuita. Vanotiwo zvinosuwisa kuti kanzuro yeChipinge haisati yatanga kuita basa rayo, vachiti izvi zvinodzorera shure mabasa ebudiriro munzvimbo.
Chakakosha leadership, dzokai kuvanhu, mapetuka kuvanhu, tinozoziva zvekuita, tinoreketa.
Kanzura weward 24 Amai Wishes Hama avo vakapinda musangano uyu vakati vakazvipira kushanda neveruzhinji pamwe nenhengo yeparamende inomirira nzvimbo iyi.
Ini hausa kanzela nevamwe vangu nana MP dai zvaibvira taionera pamwe chete tichiita chinhu chedu pasina zvokuti umwe unonga achidonzera uko achiti ndiri wepati yakati kana ndiri webato rakati.
Mumiriri weChipinge South muNational Assembly vaEnoch Porusingazi vati vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu vari munzvimbo mavo, uye vatiwo vanoshushikanawo sezvinoita vanhu ava. Vati vanozviziva kuti nyaya inoshungurudza vakawanda ndeye mugwagwa wetanganda Chiredzi, uye vati ivo vakatoita basa ravo, uye chasara kuti hurumende iite basa rayo rekupedzisa mugwagwa sezvo vakatombogadzirwa chimwe chidimbu. Vatiwo handi chokwadi chekuti havasangani nevanhu vachiti vange vamira kuita musangano nekuda kwechirwere chekorera, vakati musangano nemhemberero dzokukunda kwavakaita dzichaitwa mukati menguva pfupi inotevera sezvo kusisina korera. Vaporusingazi vatiwo zvakakosha kuti vanhu vazive mabasa evatungamiriri vavo, vachiti kazhinji vanhu vanochemera MP nakanzura pabasa rinofanira kuitwa nemapazi ehurumende. Vatiwo vakazvarirwa munzvimbo iyi, uye vanoda chose kuiona ichibudirira sevamwewo vagari. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development iro rinoshandira munzvimbo iyi vaClaris Maduku vati sangano ravo richashanda zvakasimba kudzidzisa veruzhinji basa raMP nakanzura pamwe nekuona kuti makanzura naMP vaita basa ravo sezvinotarusirwa neruzhinji. Musangano uyu wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kuchecheche, ndini Godwin Mangudla.
Tinotenda zvikuru Godwin. Regai timbonzwa zvimwe zviri kutaurwa nevanhu vekuChipinge South.
Standard was top of the law. You know, Garanchi Pinga South, the 126. In airport, I had up a media coverage, especially on my areas, Ravana and Amaheny, in my Dogno Perash Pinga South. Sakataka on the studio 7, Vano representer. Jot Batra, Mona Panus, the Zano PFZ, Zino Sefwa, Vachinia Pasukutu, Batikaratiri Papo, Katakona Studio 7, Vano Chifabra and Jimbo, Kuvama Hey, Chisuma, the standard of the Swiss, nobody coming around. Samata writes his self with Mukazuri. Zirukupeza shumba zirukupeza shi zirukupeza muga zire zire evidence utakashika takashona anima pwana mechiburisa choko wali chakasa saka zhoti basa wati pa media coverage isa tawa zganzi kwa mtari chete ngaitangiro kuchipinge South. Chipinge South yes ngaibatu wende Studio 7 tatenda hao
ndi tuwa Phineas Mhlanga ndogara muno machecheche ndaida kungo kuridzira kuti programu ingairambe ichiita sezvinoitwa ve Radio Zimbabwe vanogara vachiuya kuno kwa checheche. Saka inini ndotokumbirisa kuti murambe mechingouyazve chero pamwedzi mukauya kaviri kana pagore chaikucha kuti ndozvitenda izvozvo ndatendawo.
Inini ndoitwa Solomon Toperesu. Chichemo chandinacho chikurukuru chandokumbirisa kuStudio 7 ndotoda kuti itombowedzera kana mahours nekuti ndonews dzakutongotererwa munzvimbo dzese dzatiri. Pazhinji munhu unototi kabhatiri rake raakutopera reredhiyo unotombodzimira achiti ndomirira 7 dzachaya ndizonzwa news chaidzo chaidzo.
Tinotenda vatereri vekuChipinge South. Tinoimba kuti vatereri vemamwe matunhu vachawanawo mukana wekuti tinge tichisvika kwavari. Iye zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevatereri veStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 nepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma nebulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Manzwa nzvimbo dzichashanyirwa neStudio 7 mumasondo ari kutevera tichange tiri matunhu enyu. Iye zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwevadzidzisi vachiti ivo havasi kufara nemuhoro wavari kupuwa mumabond notes, asi zvinhu zvinotengeswa zvichitengeswa nemari yekunze yemaUS dollars. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dr. Takawafira Jovu, sangano redu isangano rinomirira varairidzi pamwe chete navana vechikoro. Nhasi sangano reProgressive Teachers Union rawanikwa richipinda mumigwagwa nokuti mari dzatinotambira dzichakwani. Kwakaita mabhondi mari yedu yatakanzochetera $400 in foreign currency. Kiri vanhu vane mhuri dzinoda kuita mukoro, dzinoda kudya, tinoda kuenda kubasa, saka mari haichakwani.
Muri kutaura Edwin Cheuri ari kuno kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Aini maonero angu andinozviita haizo zvekutoratidzira zvitori zvinhu zvakatonaka chaizvo zvimataridzira vateita ivo akatonaka chaizvo nokuti havangazoita sei. Ndiri kutsigira chaizvo zvinhu zvaitwa nevarairidzi nekuti mukada kuzvitarisa chaiko chaiko varairidzi ndo vanototi pafundo ivavo ndo vanhu vanoita kuti vanhu vawane dzidzo zvakanaka. Pasina murairidzi hapana chinhu chakaita. Kana kungava ivo chaivo chaivo vari pazvigaro zvepamusoro zvakabva nekuvarairidzi ivavo. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo zvavaita izvozvo. Ndinozvikurudzira chaizvo.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo, nharo dzanga dzichiitwa dzekuti achatora mukombe we2018 Chibuku Super Cup ndiani dziri kupera muGibbo Stadium mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mangwana nhandare yeGibbo Stadium ichange ichirira ngoma yeChibuku Super Cup final apo Harare City neTriangle dziri kubandana kurwira mukana wekumirira nyika mu2019 Cup Confederation Cup. VePremier Soccer League vamisa mitambo yese yePremier Soccer League kuitira kuti vateveri venhabvu kusanganisira vasingatsigire zvikwata zviviri izvi vange varimo munhandare iyi vachiona mutambo mukuru uyu. Muteveri wenhabvu Vatendai Muchena vanoti zvinofadza zvikuru kuti mitambo mikuru yakadai imbotambirwa munzvimbo dzakaita seGibbo kwete kungoti Harare neBulawayo chete.
Ii ndafana zvikuru sadai vachitodaro makore esaya kuti vanoita vachitenderedzwa kuti kana kuvurikanda kana kwagutu yotambirwawo kana kwamutare kana kusakubva stadium richingotenderewo muZimbabwe yese nokuti kungoti rinotambirwa muno muHarare chete bhora racho hazvizobuda.
Chiri kunakidza pazvikwata zviri izvi ndechekuti vasvika pachinhano chakakosha ichi mushure mekubuditsa zvikwata zvine mukurumbira munyika Harare City ichirova Capes United panguva iyo Triangle yakarova Dynamos. Harare City ndiyo ine mukombe uyu uyezve yakambohutora muna 2015 mushure mekunge yambopinda mufinari muna 2014. Asi maSugar Sugar Boys ari kuda kupedza izvi munhandare yavanoshandisa semusha wavo. Muteveri wechikwata ichi vaHoward Machacha vanoti mukombe uri kusara kuTriangle.
Chibuku chakamuno kapi yacho ende ndohombe muZimbabwe saka tikufanira kuti Triangle ndochange ichizotora mukombe.
Mutsigiri wemutambo wenhabvu asina kwaakarerekera pazvikwata zviri kutamba izvi vaJibas Mushayabasa vanoti vari kuona mukombe ndewe Triangle sezvo chikwata ichi chiri kutambira munhandare yaino nyatsoziva.
Triangle inototora mukombe, hapana chekumbotora home team advantage whatever. Ndoona ichitora Super Cup Chibuku.
Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro ari kutarisirawo kuve murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kaviri zvichitevera kutora kwaakamboita apo airaridza Harare City yacho muna 2015. Pavatambi vakaita sakapteni wavo Lamek Namo, Russell Madamombe, Pascal Mananga naArnold Chivea, Mangwiro ane vatambi vanokwanisa kuzadzikisa chishuwiro chake. Asi Harare City iri kubaka moto unotyisa uyezve ine vatambi vakaita saWilliam Manondo, Martin Vengesai, Max Ronyampadenga naTendai Samanja avo vatamba vese kwemakore akati wandei. Murairidzi wavo Mark Harrison anoti kubatana uku ndiko kuchaita kuti vakunde. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve chichabudirira kumirira nyika mumakwikwi e2019 Cup Confederation Cup. Makundano eCup Confederation Cup aya ari kutanga muna zvita zvichitevera kushandurwa kwakaitwa urongwa hwemitambo neve Confederation of African Football. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Muateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm apo tiri kutarisa zvichemo zvevarairidzi panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Varairidzi vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asisina simba. Kanzuro yeguta reharare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta icho chichaona musi wechishanu wekupedzisira mwedzi wega wega uchisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Gavhuna weBangare Reserve Bank wobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi zvekuti mari iri kushandiswa yemaRTGS haina chinoitsigira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndichiti muve nezoro nekupera kwesvondo kwakanaka.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.